Vema bizinisi munyika varikuchema chema nerekuti havasikukwanisa kuwana mari kubva kuRBZ kuti vakwanise kutenga zvinhu zvekuti varambe vachiita mabasa. Vaimbova gurukota rezvemari vari zvenhengo yebato rinopikisa reMDC Alliance vatenda ibiti vanoti vemabhizimisi vari panyanga dzamushore.
Munhu ari kutoallocate foreign currency is actually not the reserve bank. It's actually Chinamasa. Chinamasa ndiye ato allocations committee. Anotosainira kuti uyu ari kupiwa 20 million, uyu ari kupiwa 5 million, uyu ari kupiwa 200,000. Ikoko kukutadza economy because mari inowanikwa nevanhu vanotengesa zvinhu kunze, vangava vari mi vefodya, vangava vari maminers echrome gold and so forth. So kana ndazvirimira fodya yangu ndofanira kuwana ka foreign currency, ndazvicherera goridhe rangu ndofanira kuwana foreign currency. Zvataingoita mukuru uyo weGNU wekuti waingoenda paATM uona 5,000 uona 10,000. So you cannot control, once you watocontrol watotadza, why are we arresting people's money? Iko zvino kwane pipeline inopfuura $2 billion. By pipeline, I'm talking of mari, yema importers, vatotenga zvinhu zvekunze, izviri kuproseswa. I'm talking mari yema exporters, yakatobhadharwa, vatenga zvinhu zvavo kunze, izviri kubhadharwa. Government must just keep away from business, and let vanogadzira mari, vogadzira mari, iyo zvowana ma taxes. This is not the way to run the economy at all.
Nyaya yekushomeka kwemari iyi, iri kuitawo kuti zvinhu munyika zvirambe zvichidhura. Sematauriro enyanzvi munyadzi zveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Dambudziko ratinaro nderokuti mari yekunze kwenyika haisi kukwana maringe nezvinhu zviri kudiwa kuti zvitengwe kunze kwenyika. Mukatarisa first quarter ya 2017, mari inopinda munyika kubva mune zvatinotengesa ichitarisa nezvatinotenga kunze kwenyika inonzi iyo trade deficit yakakura ikapfuura 1.5 billion. Saka zvinorova izvo kuti mari yedu iri kuuya iyi haisi kukwanirana nekuda kwezvinhu zvatinoda kutenga kunze kwenyika. Saka makambani mazhinji akatomira ane nguva yakati kuti atikuwana mari yokunze kwenyika, vakangomira pamutsetse. Saka mutsetse uyu wakura, makambani aita nguva yakati rebei, vamwe asi kutomboona mari iyoyo yokunze kwenyika nekuti yaakubatwa nereserve bank vachiona kuti zvinhu zvinofanira kunge zvichitengwa zvinokosha zvakaita semafuta ndo zvinotanga kuwana mari iyoyo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe yakwanisa kukwezva vekunze vakawanda kuti vazouchike mari dzavo munyika, vachiti kubva zvavatora mhiko yekutungamira gore rapera vakwanisa kukwezva vemabhizimisi vanoda kuvamba mabhizimisi munyika emari inosvika mabhiriyoni gumi nematanhatu. Asi muzvina bhizimisi vari mukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Mandizvidza vanoti vekunze vanoda kutanga vaona zvabuda musarudzo.
Vanhu vazhinji vari kuda kuvhura mabhizimisi muZimbabwe vari kuchiri kuongorora. Namba yatiri kupuwa ivanhu vanenge varatidza chido, ende chido ichi chinozo enderera mberi kana vanyatsoongorora kuti takamira sei. America pana ezvese uye kuNigeria misidhikoti vakauya vachiti vada kuvhura mabhizinesi, vane chido vaida kuisa mabhiriyoni. Asi vaka chido icho hatinacho chazvatichaita nekuti vaongorora mamiriro akaita nyika vakaona kuti zvinonetsa.
Vabiti vanotenderana nemaonero aya.
Haungomuka kauchingoti taita $15 billion. It's an investment. It's a due diligence. It's also not garemo. We can't even get Zuda chairo mu bank. Last week, ndakawana $50 of my law firm. Yet in the mass, hundreds of thousands, zemari evan. So the investor will wait. And kuna election, kai. No one will put his money. So daita kuti nyika ingoita stabilize so that those who make money will create wealth. Because people at the end of the day, they just want happiness. They want to send their children to school. They want to go to on holiday to Durban or to Victoria Falls. That's all they want. Because hakuna munhu akambokuta neslogan. Hanhasi ndaguta, nhasi. Slogan yatachayapaipa handaguta zvidumbu kudaiso. So we are tired.
RBZ inoti irikoshesa kutengwa kwezvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari uye kutengwa kwemagetsi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.